Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 25/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokundikana kuenda kuCuba nekuda kwedutu mupengo asi vachienderera mberi nemisangano kumicheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York. Asi vanopikisa vange vachiratidzira vachiti vaMnangagwa vari kutonga nedemo kuZimbabwe. Zimbabwe yotumira nhumwe nhatu kuLimpopo Province, South Africa, kwakapondwa zvaro reZimbabwe zvitatu zvichipomerwa mhosva dzekuba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kunonzi kwapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakundikane kuenda kuCuba. Cuba inonzi yatarisana nedambudziko redutu mupengo remvura nemafashamu kana kuti tropical storm Ian, iro rinonzi rinogona kukura kuita hurricane. Hatina kukwanisa kubata mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti vachaenda here kana dutu mupengo iri rapera. Izvapa kuti mutungamiri wenyika nechikwata chake chemakurukota anoti gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shama, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vaenderere mberi nemisangano nevamwe vemabhizimisi nevatungamiri venyika. Ngatinzwei kubva kuna amai Nzenza nezvavari kuita.
Ndiwo ndiri kuno ndakauya saminista weindustry and commerce. Basa rangu randakapuwa naPresident Dr. E.D. Mnangagwa ndirekuti ndimutse industry. Pamwe chete ndichiita yatinoti muchirungu value addition. Zvavari kureva iwo President pavalue addition vari kuti onai tiri kurima kotoni muno muZimbabwe. Kana tari madonje redu tiri kumva taburitsa kunze kwenyika 70%, kureva kuti donje rakawanda zvikuru tongoriendesa kune dzimwe nyika. Ikoko ndoko vanorigadzira voita machira, voita hembe kana matauro. Isi tongosara ne 30% chete. Kana vachinge vanogadzira zvavanogadzira kune dzimwe nyika vozotitengesera rave jira, zvine rinenge rave kudhura. Saka President vari kuti muno munyika minda tinayo, mvura, zuva, ivhu, asi tiri kuburitsa kotoni yedu yakadaro. Saka kunoku kwatiri kuno kuAmerica tiri kusangana nemainvestors vachitsanangurirwa kuti Zimbabwe inyika yakanaka sei. Saka chatiri kuda, tiri kudawo technology kana kuti mazimeshini anogadzira zvinhu nekukurumidza kuti mafactory edu amuke. Ndo yatinotiwo biotechnology pamwe chete nescience. Vanga vachitaura futi kuti zvinhu zvizhinji zvinowanika muno muZimbabwe, asi tinenge tichida ruzivo rwevamwe vekunze kwenyika kuti vauye kuno vagadzire mishonga kumapharmaceuticals uko. vauye zvine energy pamwe ndiye soya pamwe ndiye sola voya zveku agriculture vachirima nemazi machine mahombe anokurumidza kuti chikafu chedu tiwande.
Mashoko egurukota rezvema industry Dr. Sekai Nzenza vari kuNew York. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi vasanganawo nevatsigiri vebato ravo rezanu PF vari muAmerica neCanada. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vange vachiratidzira kumucheto kwemusangano uyu vachiti vaMnangagwa vari kutonga nedemo. Mukuziya nezvekumwe kuratidzirwa kwakaitika nezuro neve bato rinopikisa Residents Coalition for Change, tabata mutedzeri wemurongi wemabasa mubato iri vaDavid Siampondo.
Kuratidzira kwatakaita isusu tinoti kwakabudirira nokuti takawana namba yevanhu vakawanda yatingati ndo yatanga takatarisira, uye pane namba yatakanga takatarisira tingati tanga takatiwedzerei zvishomanana. Isusu donzvo redu rokuratidzira ranga riri kuti nyika yose iziviswe kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka maringe nezvematongerwo enyika. Tine vanhu vakawanda zvikuru sei vari mumatirongo nenyaya dzematongerwo enyika, vanhu vakaita saHonorable Job Scaler, Honorable Godfrey Stole nevamwe 16 vekunyatsime. Ndo zvataida kuti tizivise nyika izvozvozvo kuti kuZimbabwe kwaberekera ingwe kana uine muono wakasiyana nebato riri kutonga. And takawana mukana uye kune vanotora nhau venyika dzakasiyana siyana kusanganisira BBC, kusanganisira VOA, vese vava vakashambadza mashoko edu atanga tinawo. Endo saka tiri kuti kuratidzira kwedu kwakabudirira.
Tiri kunzwawo kuti mune urongwa hwekuendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano akasiyana siyana. Mungatiudza nezveurongwa uyu zviri kufamba sei?
Hongu tine urongwa hwokuti tinge tichishanyira masangano akasiyana siyana anorwira kodzero dzevanhu. Tine urongwa hwokufamba tichitura magwaro iwayo enyunyuto kumaembassies akasiyana siyana. Tichibva kuno kuNew York tine matsamba tichanyora zvakare kuma representatives kana kuti vanotimiririra kumastates akasiyana siyana. Saka chitsvambe chatakapa umwe neumwe wedu angari kunoratidzira uku, uye vamwe vasina kukundika vakakundikana kuuya kuti taakuchinyora matsamba tichichizivisa takamabatanidza nepetition iyoyi kuti munhu wese ane chekuita nezvekutungamira mudunhu maanogara anga achiziva kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka, kuri kumbunyikidzwa kodzero dzevanhu, vanhu vari kuiswa matirongo nenyaya dzematongerwo enyika.
Asika takaona vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vachingotaura nyaya yekuti zvirango zvibviswe pasina kutaurwa nyaya dzekodzero dzevanhu. Hamungati makakundikana here ipapapa kuti mutaurewo navo kuti vataure nenyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Hatina kukundika. Mukaona uye mukanzwa mutauriro unenge uchiita vatungamiri vedzimwe nyika idzi, vanenge vachiti tiri kutaura zvisungo kana kuti zvesadhaki kana kuti zvisungo zveaparty. Nyika dzimwe nedzimwe nekumira kwadzo muchaona kuti dzine kufunga kwadzo, kwokuti mukavabvunza imimi kuti chii chiri kusakisa kuti kuZimbabwe kunge kusina kumira zvakanaka, vanokuudzai tsanangudzo dzisinei nekutsanangura kuri kuita Zimbabwe kana kuti kutsanangura kuri kuita SADC kana ingava AU.
Mutedzeri wemurongi wemabasa mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaDavid Siampondo vachitaura vari parunare kuNew York. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ranyora padandemutande raro reTwitter nhasi kuti ratumira vanhu kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa kunoongorora nyaya yekuurayiwa kwezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kuMakado mudunhu reLimpopo musi wa17 mwedzi uno. zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvakapiswa zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels nezvimwe nezvizvarwa zveSouth Africa. Chikwata chekumuzinda weZimbabwe chati chiri kusanganawo nemadzishe uye makanzura emunzvimbo iyi uye vanorwira kodzero dzevanhu neveRed Cross vari kushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo iyi. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton the People's General Chiangwa.
Maonero angu nemafungiro angu ndinofunga kuti hurumende yeSouth Africa aina zvakanyanya zvairi kuita kuchengetedza zvizvarwa zvekuZimbabwe nezvekudzimwe nyika zvinogara munyika muno yeSouth Africa. Handifunge kuti pane zvizhinji zvatingatarisira kubva kuhurumende yeZimbabwe kana takatatana nezvizvarwa zvayo zvinogara muno muSouth Africa. Kunze kwekutoti hurumende yekuZimbabwe inofanira kugadzirisa zvinhu zveupfumi munyika kuti vanhu vasarambe vachidarika mabhodha kuenda kune South Africa uko kwavanozosangana nenjodzi dzakafanana neidzodzi. Asiwo zvekare mukupindura kudaro tinoona kuti kana takatesa zvikonzero zvakaita kuti hama dzedu idzi dzakaurayiwa kuLimpopo dziurayiwe nenzira iyoyo, tine vanhu vekumusha kwedu isu vari muno munyika vari kuita mabasa asina kunaka eumbavha eutsotsi. And izvi zvinhu zviri kuitika zvokuurayiwa kwevanhu nenzira iyoyi havisi zvinhu zvingati zvatingati zvinoitika kuvanhu vekunedzimwe nyika bedzi. Kana vavo vanhu vemuno munyika vanowanzourayiwa nenzira dzakadaro kana vari vanhu vanenge vaneta munharaunda, ndingati isusu maSouth Africa yenzi munzvimbo dzatinorarama havasisina chivimbo chizhinji kana kuti chikuru nemapurisa nematarezi mosva.
Nenyayawo yekuti magwaro ezvizvarwa zveZimbabwe anenge akuda kusvika kwamvura yacheka makumbo pakati pegore rinouya, hazvisi kukonzerawo here izvozvo kusagadzikana?
Izvozvi zvekupererwa kwemagoro evanhu zviri kukonzera kuti vanhu vachipanika zvizhinji, vanhu vasisina kugadzikana zvakanyanya. And kana zvakadai zvichiitika izvozvizvi zvinobva zvazonyanya kubuda zvichiratidza sekunge ugari hwevanhu hauchisipo zvachose munyika yeSouth Africa. Uye kana mapepa sekupererwa kwati kwavanhu nemapepa avo hazvizope kugadzikana kwakanaka kwevanhu munyika.
Saka semaonero enyu muri kukurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko iri rekuti kunyange South Africa iri kuti vanhu ngavadzokere kumusha, vakawanda havana kugadzirira kudzokera kuZimbabwe kwacho vachiti kwakaberekera ingwe?
Chatinokurudzira isusu ndechekuti hurumende yeSouth Africa hatisi kuimanikidza kuti dai yapa vanhu vemunyika medu pekuteukaro munyika mavo, asi tinoti isusu nguva yavakapa vanhu vaive vaine magwaro avakambovapa ipfupi. Saka chikumbiro chedu changa chiri kuti hurumende yeSouth Africa ngaipe avo vanhu vanga vari pamaZTP mukana wekuti vagone kugadzirira kuzodzokera kumusha kwavo nemakore angaita matatu kana mana, nekuti haugone kupa vanhu vanga vagara nguva yakaita semakore gumi kana gumi nemaviri wavapa mwedzi gumi nemiviri kuti vachibuda munyika menyu. Asi saizvozvowo tiri kukurudzirawo hurumende yekuZimbabwe kuti chikonzero chaita kuti vana nezvizvarwa zveZimbabwe vapoti vachitiza kunotsvaka upoteri kana ugari mune dzimwe nyika ndezvekuti hurumende yedu yakanganisa zveupfumi munyika. Hurumende yedu iri kutungamirwa nevanhu vasina hanya nevanhu vanogara munyika mavo. Saka tinokurudzirwa kuti dai hurumende yedu yeZimbabwe yagona kuita zvinhu zvinoita kuti upfumi huvandudzwe.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton the People's General Chiangwa vachitaura vari parunhare kuPort Elizabeth muSouth Africa. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro rakaburitswa nebazi rinoona nezvevapoteri muUnited Nations reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR rinoti vapoteri vekuUkraine vakawanda vari munyika dzekuEurope vari kuda kupiwa mukana wekuti vashande, asi vanoda rubatsiro kuti vakwanise kuwana mabasa. Vakawanda vapoteri ava vanonzi vanoti vanoda havo kudzokera kunyika yavo kana zvinhu zvagadzikana. UNHCR inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezvuru mazana mana kana kuti 7.4 million vari muupoteri kune dzimwe nyika vachitiza hondo kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri venyika dzakawanda dzepasi rino vari kutarisirwa kuenda kuJapan nemusi wechipiri kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende yenyika iyi Shinzo Abe. Vaabe vanova mutungamiri wehurumende akatungamira nyika iyi kwemakore akawanda vakaurayiwa muna Chikunguru. Asi hutungamiri hwavo hunotambirwa zvakasiyana munyika iyi. Vamwe vanoti vakabatsira kusimbaradza mauto eJapan sezvo nyika iyi yange isina kugadzikana nekuda kweChina neJapan. Tinodzokorora kwekuda kweChina neNorth Korea. Vamwe vanotiwo zvavakaenda zvavakaedza kuita kugadzirisa upfumi hazvina kunyatsobuda zvakanaka uye vakapotsa padikidiki vaita kuti nyika iyi ipinde muhondo. Vanhu vakawanda vanoti havadi kuti vachemwe pachishandiswa mari dzehurumende sezvinoitwa kana papa mambo kana kuti emperor kana wemhuri yake. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Muhurukuro yanhasi tine hurukuro nava Boris Muguti vanova munyori anoona nezvemutemo musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union nezvechirongwa chavari kuita chekukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Takafarira chirongwa chekukurudzira mastudents emauniversities nemacolleges kuti vaende kunonyoresa kuvhota nekuti takaona kuti vazhinji vacho havana kuvhota mutsarudzo dzakapfuura dza2018 nekuda kwekuti vanga vasati vasvitsa makore acho ekuti vavhote. Nekudaro parizvino vari asineti mavirgin voters tiri kuchirungu. Saka tiri kuvakurudzira kuti varegiste kuvhota tichivapa asineti voter education. Pamusoro pazvo tiri kuvapa zvekare transport yekubva pachikoro pavo tichivaendesa pamazeko offices ari pedyo navo vonyoreswa kuvhota. Tiroramba tichiita izvi mazuva ose kusvikira taona kuti vadzidzi vese mastudents ese aregista kuvhota. Nekuti tiri kunzwisisa kuti mutsarudzo dziri kuyai mastudents mavhoti avo achange achinobatira zvakanyanyisisa nekuti tiri panguva yakaoma sezvazviri kuonekwa mamiriro akaita zvinhu munyika zvinhu zvadhura mafees haasi kubhadharika tine vamwe mastudents edu atosiyira zvidzidzo panzira. Nekudaro tiri 2023 mastudents ari kufanira kusimuka otaura nezvi rimwe chete asi izvi zvinokwanisika chete kana vakanyorisa kuvhota.
Saka chirongwa ichi chiri kufamba sei? Muri kutenderera makoleji nemayunivhesiti here kana kuti zviri kufamba sei?
Tiri kutenderera mumakolejes pari zvino takatanga neyunivhesiti yeZimbabwe. Ipapo zuva nezuva pakati pemawiki dzamande kusvika Friday tinokwanisa kunge tichizadza kombi tichienda nemastudents pamazeko offices mutown pacity house vachinoregista kuvhota. Takaenda zvekare kubhindura paezeco beauty university tikanoita zvimwe chetezvo. Tikaenda zvekare kuchimhei university. Tiri kutenderera muzvikoro zvizvi zvepamusoro hakuna chikoro chiri kuzosara. Tichasvika muzvikoro zvese kusvika taona kuti mastudents ese aregista kuvhota.
Muri kuda kuti vangani vange vachinyoresa uye masvika papi pari zvino?
Tageti yatiri kushanda nayo izvozvi tida kuti nekuti tichitarisa mustatistics tichitarisa kune vanoita nezvestatistics vanotaura iwo kuti mastudents ari muno muZimbabwe anonosvika iwo 500,000 tichitarisa inenge iri half yemillion. Nekudaro aya mavhoti akawanda chaizvo ekuti mastudents ese ndo pane chido chedu. Tinoda kuti mastudents ese ange achinoregista kuvhota kuitira kuti zvido zvedu zvevadzidzi zviteedzerwe. Nekuti yatiri kufamba nayo izvozvizvi tikuti vadzidzi vavhote remangwana rakajeka tikuti vadzidzi varege kusiya vanhu vakuru kana kuti vabereki vedu vachitidhisaidzira remangwana redu. Tiri ngatisimukei semastudents tizvidhisaidzire remangwana ratinoda. So nekudaro tirikuti half a million vote takwanisa kunge richine richisvika isu tisina zvinhu takazvimirira zvinhu zvinenge zvakatikoshera zvinoita kuti zvido zvedu zvinge zvinotedzera tinge tichinovhotera chido chedu.
Chii chiri kukonzera kuti vasaite chidokwadokwa chekuenda kunonyoresa vari vega zvavo pasina vamwe vanenge vachivakurudzira?
Munoona nyaya iri kuitika iri kukonzeresa yatinoti pachirungu vhota apathy kumastudents inyaya yekuti havachisina kutenda musarudzo dzemuzimbabwe. Kazhinji ukataura navo mukutaura kwatiri tichisangana navo vamwe vatinge tichikurudzira unomunzwa achikuti maelections haachashandi muzimbabwe, sarudzo dzinouya dzongodirirwa, zvido zvedu hazvimboteedzerwi neelection. Nokudaro tiri kutenderera tichivaudza kuti aiwa bedu zvido zvedu zvinonotedzerwa, uye isu semastudents hatina kodzero chete yekungozvota. Tine kodzero yekunge tichitopinda muchirongwa icho maelections, tichiitawo maelection observers, tichiitawo mapolling officers. Nokudaro tichange tichicontributa, tichange tichiona zvakare kuti sarudzo dzaitwa zvakajeka uye hadzina kunge dzichinodiridzirwa sezviri kutaurwa nevadzidzi vakawanda, zvinove zviri kuita kuti vadzidzi vasarudzise kuvhota. Asi pari zvinhu tachinja mwando, tachinja mwero, tauya tichiti mastudents iprocesi yedu ngatiregei kugarira maoko tichiti kuvhota hakushandi, kuvhota kunosevenza, kuvhota kunoshanda.
Kunyoresa kuvhota imwe nyaya, kuzoenda kunovhota rimwe dambudziko zvakare. Munozoona sei kuti vatakurudzira kunyoresa ava vaenda kunovhota kwacho? Pane humwe urongwa here hwamuchaita?
Mukuona kwatinozviita munguva yakadai yekunge vanhu vachikurudzirana kunyoresa kuvhota ndiyo nguva yakatikoshera, nekuti kana sarudzo dzasvika panenge pavharwa vhota registration, vazhinji vanozotosara vonzwa chidokwa dokwa chekuda kuvhota, asi nenyaya yekuti vanenge vasina kunyoresa kuvhota havazokwanisi kuvhota. Saka apapa tinotenda nekuvimba kuti ndipo pakatikoshera zvakaipisisa kuti itange vanyoresa kuvhota. Vanenge vatinyoresa kuvhota ndinovimba kuti vacharitovhota.
Munyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Muguti vari parunare muHarare.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum. Nhasi ndaita hurukuro naReverend Levi Kadenge veAnglican Church sezvo tanonoka wande anosimboita chirongwa ichi akafamba nebasa. Reverend Kadenge, nhasi tida kuti titaure nenyaya yerufu nekurwara. Vamwe vanhu havanyatsozvinzwisise kuti ko kana Mwari achiti anoda vanhu sei tichizowirwa nedambudziko rerufu, totanga nerufu.
Bhaibheri rinoti taure yayo kuti kana kutisira pachena kuti rufu murayiro waMwari. Saka hapana kumwe kwatingaende kunze kwokuenda nenzira yerufu. Rufu rwakagara rwuripo, iye mwana waMwari Yesu Kristu akangofawo rufu. Zvikururisa vanga richirwadza pasi, asi akangofa. Vanhu vashomi vatinonzwa kuti vakangoenda kudenga pasina rufu, asi tinongoona rwuri rufu nekuti kuenda kwavo hatingazivi zvakaitika pamberi papo. Saka rufu murayiro waMwari.
Saka kana muchiti murayiro, muri kuti kudii apa? Munganyatsotsanangura
kutonga kwaMwari ndo zvaakagadzirira kuti mushure mekunge asika vanhu changosara kuti rufu rwepo. Nekuti rufuka kuna Mwari haruishamisi, nekuti it's all the same. Pane patinoti ishe kana tichirarama tinoraramira ishe, kana tichifa tinofira ishe. Saka miskimu yaMwari rufu is just another aspect of entering into eternity life yeupenyu husingapei. Saka hapana chinonyanya kushamisira panyaya yerufu, nekuti rufu bandiko roupenyu upenyu futiwo unozotenda mune umwe upenyu
tomboendawo panyaya yekurwara apa vamwe vanoti hongu rufu murayiro kwokurwara munhu anenge achitambudzirwei
ndoo nzira yacho mukaona kunyange pakuzvarwa kwemwana anouya nenzira idzodzo dzekuti mai vanotambudzika zvikuru asi mushure nekunge angozvarwa chete votokanganwa nekutambudzika kwavanga vachiita kuyauko kushupi kwavanga vachiita kuyauko ichimenzi ndo marongero ake ndo maitiro ake kuti tifambe muhwendo hwakadaro nekuti hapana zvimwe nzira yatingaende naye kwaari kunze kwerufu saka tinofanirwa kunge tichihwara nokuti kurwara uku aidha tinenge tiri nzera ratinotarisira kuti harifanirwe kufaita asi munhu ongova nechirwere chinogona kumutora ongofa asati asvika makore ake mazuva ano tinoona vanhu vari kusvika 100 asi vashoma zvavo vanosvika 100 vanongomira ma90 imomo munhu waenda saka kuti azoenda munhu unofanirwa kutorwara saka kurwara kwacho dzimwe nguva unorwara dzimwe nguva haurwari zvako asi kurwara kwacho kunenge kuchiratidza kuti muviri wako waakusakara zvino kana waakusakara mwari otiye ichi zvanyanya izvi chiregai ndizorodze mwana wangu
ko vanoti ka munhu akarwara kana kuti afa voti zvaitwa newakaipa kana kuti nasatani zvinenge zvichifamba sei apa
mafungiro evanhu nemaonero evanhu nokuti mukurarama kwedu tinongofunga kuti hatifi asi tichiziva zvedu kuti tinofa kana tafa totsvaga scapegoat inonzi scapegoat kuti ndiani atiuraya tinogona kutoiwana hatiishayi nyange tikatsvaga hazvina basa kuti macultures api ikoko kuamerica culture yedu ikoko vanoita inonzi postmortem kuno kuti nepostmortem yedu nekuendawo kune vatinovhunzira vachitiudza ikoko nepostmortem yenyu munovheneka kuona kuti munhu afa sei zvese zvizvi zvichingonongedzera pachinhu chimwe chete chokuti tinotarisira kuti pane munhu aita zvaaita kana chiri chirwere toti aurayiwa nechirwere chakati kana iri kensa totiikensa kana iri musoro kana kuti mudumbu tongonongedzerawo ipapo asi kune dzimwe culture tinoti muvengi aita basa rake ashanda akwanisa kuti apfuudze munhu saka ndo mafungiro edu nemararamiro edu muupenyu hwedu kusvikira nguva taparara tosi
aiwa tinokutendai zvikuru Reverend Kadenge nekupinda muchirongwa chedu tombo tarisa zvabuda mitambo yenhabvu nhasi mucastle Premier Soccer League Dynamos yarwa 1-0 nengezi Platinum Stars izvo zvapa kuti vatsigiri vechikwata ichi varatidzire zvakasimba vachiti murayiridzi wavo Tondirai Ndiraya anofanira kuti adzingwe basa mune mumwe mutambo Bulawayo Chiefs yarwa Manika Diamonds 1-0 aiwa hama wadiwa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vokundikana kuenda kucuba nekuda kwedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura asi vachienderera mberi nemisangano yavo kumucheto wemusangano weunited nations general assembly asi vanopikisa vanga vachiratidzira vachiti vamunangagwa vari kutonga nedemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMpandula 2022 nguCape Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Umnanga kuzwile into yokuqala obele sibeyazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebenzi
abakubandla le Citizens Coalition for Change abajengisele e New York izolo bathi ukanye ngani uzwile izigalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa
Uma betshengisela bengaphandle kwamazwe, badinga ukuthi izimbabwe ibonakale njani. Asikho ukukhalela ama-sanctions na.
Bakusola lokhu abakubandla le-ZANU PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa, kumbe zizagalala umsebenzi. Salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ukuthi uzwile izikhalazo zabo. Kodwa bakusola kakhulu lokhu abakubandla le-ZANU PF. Bekuxokozela izolo eNew York kwele Melika ngesikhathi amalunga ebandla le-CCC etshengisela esola okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe eZimbabwe. Bathi wephula ilungelo loluntu njalo ubopha abaphikisayo mahlayana. Bakhala langokuthi ukhetho kumele lwenziwe ngemfanelo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakunhlanganiso ye-December 12 Movement laba batshengisele bechudoza okwenziwa Abe CCC unumzana Ntambulayi Gwegwerere webandla le CCC uthi
umnanga kuzwile into yokuqala obele sibeyazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebezile sebebonile sebezama ukuthi bajike bona ilokuzini i narrative yabo indaba ngokutsho kwabo iphumelele
ugwekwerere uphinde wathi
indaba ebesingayo kakhulu ibiyindaba yokhetho besingatsheli yena besizama ukuthi sitshele umhlaba wonke sazise umhlaba wonke ngendaba yokhetho ukuthi khona sifuna ukhetho olunjani eZimbabwe sifuna ukhetho olusegcekeni ukhetho oluqondileyo ukhetho olungasezelo luyenza ukuthi khona nxa luphela laphana so uvuka indaba ezidlala zivuka zokuthi khona hayi wena wehlulekile yini indaba yaqala ebesingayo naleyo and besingatsheli yena ngoba yena simhlala simtshela uMnangagwa uyakwazi ukuthi vele sikhuluma ngani besifuna ukuthi ilizwe lonke umhlaba wonke wazi ukuthi khona singayiphi indaba kwendabeni zokhetho okwesibili besinendaba yelukuzeni yokuhlukuluzwa lokubotshwa kwabantu eZimbabwe khona manje sikhuluma uJob Skhala usentolongweni usithole usentolongweni abanye abangu 15 basentolongweni enyakusimi bonke abantu abaselokuzini abaseZimbabwe abasezikhundleni zokuba yinkokhelize ze triple C akula ongelacala okumele ayebuyela ngalo emadaleni so yizinto ezizama ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi khona hayi kulendaba la kulenkinga eZimbabwe indaba zokuhlukuluzwa lokunindezelwa kwabantu
umnumzana Nhlanhla Ncube okuhlanganiso ye Freedom Alliance uyakusekela lokhu
abantu abatshengiselayo baqondile kakhulu ngoba kube lethemba elikhulu kakhulu uMnangagwa alibumbileyo eZimbabwe ngesikhathi ethatha kumgadi ukuthi ufuna ukwenza izinto ngendlela bekungeke kube lama demonstration wala ngabe wenze ngendlela ababethethe ngaba abantu bamncedisa sebesuka lapha abantu usephendukile useyele so ke abantu balala ilungelo njengoba kuvinjwa eZimbabwe abantu batshengisele ba right ke batshengisele bese emazweni khona ngale bahambise i message ukuthi izinto kazenziwe ngendlela eqondileyo so ke sibona kuyinto eqondileyo ukuthi bamkhuthaza ukuthi yenze izithembiso ngendlela athembisa ngayo.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bakusola lokhu besithi akulunganga ngoba batshengisela ukuba bachothoza eleZimbabwe ongela ngqondo. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo.
Batshengisela sikhuluma kanje. Abayalelwa muntu ukuthi bakwenze konke khonokho. Kodwa umbuzo osukhona ngokuthi uma betshengisela bengaphandle kwamazwe, badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani. Asikho ukukhalela ama-sanctions na. Ukuthi ubukhokheli bethu obukhona thesi bubonakale nje ubukhokheli obungaqondanga. Ayisikho kudinga ukuthi kube lokulezijeziso zeminotho yini ekubukhokheli bethu. Okuyinto ezabulala ilizwe, okuyinto ezaphambanisa even abantwana esibakhandileyo ukuthi baphile kahle. Ezinye izinto yebo ye singazenza. Ambona ukuthi uma bethe bacela ngoba batshengisela bekhona bakwelakithi eZimbabwe, bangayaliswa uma bethe balandela imithetho ekhona. Eyinto ofanele lapha sinanzelele ikuthi iZANU-PF ayisile bopha abantu.
Unkosikazi Sekayinzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafekthali uthi umlankagwa wenza imihlangano eminingi labosomabhizimusi eMelika ukwenzela ukuba beyetshala imali yabo eZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi
iZimbabwe is open for business. Isincedisile kakhulu ngoba kube lo tshintsho investment elebilethwa ngabantu abavela ngaphandle especially emhlweni noma China. Even lagu Western Bloc lagu labo Russia wonke ama countries nalawa amaningi abuyile sibili azozama ukuthi a invest eZimbabwe ngelokuzeni naleyane Zimbabwe is open for business. IZimbabwe vele is open for business njengoba umongameli eZimbabwe sicho okade kungayisikwathi akwathi kungekho khona izolo kodwa okunye kwakhona kubangelwa ngama sanctions uPresident ingoma yakhe enkulu eyikuthi abantu abasuse ama-sanctions eZimbabwe ukuze izizwe leZimbabwe liphile abantu beZimbabwe bengabaleki bezibhiphela kwamanye amazwe.
Ugawule uphinde wathi
umumo womhlaba njengoba ubona umi mazonzo unje izinto zikhwele zakhuphuka asiyo Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima sikhangela lezinto ezikubo Russia ukuthi iRussia labo-Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo hathi indlela leyi eyalabadoda eNATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo kakhulu. So umnankagwa ulakho kuningi kakhulu isiphuma phakathi kwecorona nale esiphuma kiyo ilimaze kakhulu ema-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Baningi kakhulu abantu abathi umnankagwa uchitha isikhathi ngoba balitshwani osomabhizimusi abadabuka emazweni asentshonalanga abangatshala imali yabo eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zithi zizimisele ukukalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo lazo. Umnumzana Neva Nyawunzi omele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMatweni North uthi okwamanje bahola imali eyangisayo.
Besimelele sibilike ukuthi yona bazasinika at least okuncane but sabona ukuthi kwena nge-pay day kwakungekalutho. Iholo vele these days ukhanya ngani hayi asisakholi njengababalisi. So esekuvumelane ukuthi khona mhlaka 26 nxa i-government ingakayenzeli lutho by mhlaka 26 kumele abantu bazihlalele endlini. Singelele ukuthi khona u-employer wethu at least azame ukuyenza something because imali esiyizuzayo kathesi vele ayisakhwani akula lutho. Asingeke sikwanise ukuthi khona si-report for duty for mhlaka 26 siya phambili. So simelele ukuthi khona sibone ukuthi khona kuzaba ne-reaction yini kumbe akula lutho. Ebe sihlangane njengabasebenzi behulumende ama-organizations atshiyeneyo.
Singathi libona zani uhulumente uzalinika yini imali njalo lifuna ukuthi umbalisi kumbe isebenzi esihola imali encane sihole malini?
Thina ethi ukukangeleka futhi ukuthi khona at least bangasinika imali kade siyizuza ngo-2018 around 540 US kumbe equivalent nge-black market rate at least ingaba ngcono. because the actual team are about to see me on 175 years, and when I go 175 COVID allowance, you go by COVID, the actual team is only if you harm. So, over the 75 walk on at any time, and I will keep a very close to 100 to the tail. And then, third way, 100 years, you know, around 50,000 RTGS and 50,000 RTGS, you know, which is a very high thing you need to. And I can only open 18 kgs and people will pay. It is around 3,900, which is almost 4,000. So, China, it's not at least about 60%, about 40 kgs. Already, it's 12,000 is going to be into Bukela. Unafagi cooking oil, unafagi nyama, unapo, unafagi chevo, it's very accelerated.
Unuzana Neva Nyawunzi, umele IPTUZ, esabelweni 77 North, spoke lae, ese wange. Sawangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafutshane. Unuzana Sergey Lavrov, ophethe uhlangothi lukahulumende, ulubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abanzi abakhulumayo abathi leRussia lenza ubujapha kwele Ukraine kuzokuqhutshwa ukhetho lwereferendum ezabelweni ezigoqela iDonetsk. Bayavota kwamanje ezabelweni lezi ezihluthunwa ngeleRussia, kubika abezindaba abeReuters. Abantu abaningi batshengisele kwele Angola emgwaqweni izolo besola indlela owaqhutshwa ngayo ukhetho libandla elibusayo ele People's Movement for the Liberation of Angola elanqoba kukhetho lolu. Kodwa bakubandla le UNITA bathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Abakudala le Senate kwele Melika bathi kumele kuvinjwe owenziwa ngumnumzana King Jong-un wakwele North Korea ololonga ngamandla izikhali zenyuklia. So kwisikhathi sezamasiko.
Senana masiko wenzi umandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sikhuluma ngomgubho wenkosi uMzilikazi. Njengoba ke siyawazi usuku lokuthona kwenkosi, solwa jabulelwa ngabantu lwadlula, so ke uya phambili pho kwenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolosi lomnumzana Mpuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela uhlelo Ngwenya.
Ngiyalibingelela babuDube abasakazi bonke kanye labalaleli bethu.
Ye, akusitshele ukuthi pho kwenziwani kuya phambili la.
Bengingajabula ukuthi alube singabambana ngamandla, siyekele nje ukungaboni ngasolinye. Kodwa nxa sekusiza enkosini uMzilikazi nje, sithi nje sonke umbumbi wesizwe, sihlanganeni sakheni izinto ezizakwenza ukuthi kungaphinde futhi kukhohlakale ukuthi kwake kwaba nenkosi ebizwa kuthiwa nguMzilikazi. Njengoba nanamhlanje siyaziqhenya nje siyisizwe kungenxa yayo inkosi uMzilikazi. Bengingafisa-ke ukuthi njengoba ubonile bekukhona ngisho namatshitshi laphana, izintombi ezisesencane zikhuthazwe, kube labomama abazazikhuthaza ukuthi zizigcine zizintombi nto. Lokho futhi kuzabe kuncedisa lokutheni zivikeleke ezifeni lokuthi zithole abantwana ezisesezincane okuzajika kube luhlupho kuzo. Kuthi la majaha futhi lawo futhi afundiseke ngendlela efanayo. Kukhuthazwe nje ukuthi silandele, ungananzelela amasiko nxa ngalandelwa ngendlela eyiyo. Kulokhu kuhambisana lokuphepha, ngoba ziningi izingozi amasiko asinceda ngakhona lapha okuthiwa lokhu akubanjwa. Ngoba kudala kokuvele kuthiwa kuthi into nje iyazila, xa usizwa igama lokuzila uvele ungabusayiphinta leyona. So kuhambisana namasiko. Ngingajabula-ke ukuthi ama-leaders wonke kwezamasiko labo bonke abathintekayo bebambane, into leyiqhubeke iye phambili. Nalapha nemhlahlandlela besifisa ukuthi ngabe kungaba lesakhiwo mhlawumbe esingaba yisakhiwo lesane sizokwenza ukuthi labafikayo noma singasekho emhlabeni babekwazi ukuthi kwakuwumuzi wenkosi. Nxa kwenzeka labosomlando bethu benze ukuthi kwakhiwe izinto ezizobonisa ukuthi kwawona umuzi wenkosi wawumi kanjani.
Isizwe isizwe sikamthokazi ngenkosi, so ke kakabekwa pho nxa ingekho inkosi kugcinwa njani konke lokho?
Lapha ukhulume inkalakatha yendaba. Nxa usithi isizwe, kuvele kule sitho esithi isizwe yisizwe ngamasiko aso, isizwe yisizwe ngenkosi yakho, inkosi la yinkosi ngabantu bayo. Luhlupho kakhulu lapho. Kodwa-ke besicela ukuthi-ke abathintekayo nxa sokusiza ebukhosini bazame ukuthi bananzelele ukuthi lento ayikondanana namakhumane kuphela ikondane nesizwe sifuna ukuthi bame endaweni eyodwa babeke ecelele ukungavumelane baphume lento eyodwa ngoba isizwe sifuna iganda isizwe sifuna ukuthi sibe lomholi ozalandelwa yiso sonke isizwe
kodwa siyakwazi ukuthi
ukuthi kube lokwehlukana esizwe
siyakwazi ukuthi ubukhozi vele buyabangwa so nxa kunjalo okujowe lapha ukuthi kumele kulungiswe
ngempela ngoba uzananzelela ukuthi amantungwa yiwona asinika inkosi kunamhlanje nje nxa bona sebevuka sebesibekela phana sebejika futhi sebesima ngonyawo lolodwa kudala lokho okuthiwa ngesilungu i-confusion ngakho ke abazama ukuthi lokho sesikwenzile singasabuyela emuva sambeni siye phambili
lapho-ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sibonge kakhulu ungajinela kusasa baba Ngwenya sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje bemfuna sikhangele isihloko sendaba esokuba kambe abantu bangahamba isibanga esingakanani nxa bethandana bengakachathi lapha ngikhangele abatsha ukuthi nxa usesengumuntu omutsha lisalungiselela ukuba lichade lingahamba isibanga esingakanani ekuthandeni kwenu asibaleni kuDaniel ichapter ka 1 iverse ka 8 ithi yona kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini ayelinatha ngakho-ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi siyananzelela ukuthi iba khona imibuzo eminingi ebantwini abatsha abanye bebuza ukuba kambe singaya emacansini na nxa singatshati yonke leyo mbuzo iqakathekile ukuthi bekhona ngoba iyasinceda ukuthi abantu bazithibe njalo bacabange ngokujulileyo into yokuqala okumele ibe yiyo esikhokhelayo ilizwi lenkosi uPawulu nxa ekhuluma kuTimothy uthi yena nxa ukhangela abadala loba bengasobazali bakho bathathe ngokuba nguyihlo lonyoko nxa ukhangele abesifazana abancane kulawe kumbe abalingana lawe bathathe ngokuthi ngodade wenu siyakwazi ukuthi umuntu angacabanga ukuthi nxa sengiphakathi kobudlelwane bokuthi ngithandana nomunye umuntu silungisele ukuchada kwehlukene lokuthi ngidlelana njani labantu abangabafowethu kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapha liyasinika umlayo nxa likhangelana lini elithandanayo lingatshati kumele likhangelane ngendlela ehlambulukileyo ngendlela engalankanuko phakathi kwazo ngendlela elobungcwele phakathi so ngakho umbuzo lo kumele sizibuze ukuthi yonke into ofuna ukuyenza nxa lithandana lingatshati ilokuhlambuluka na ilobungcwele na phakathi kwayo iyaphakamisa ilizwi lenkosi kumbe lithiya selisephakathi kwehlazo ngakho abantu abatsha abaningi siyakwazi babethisakala imizimba ngenkanuko lokunye kodwa ilizwi kankulunkulu lithi kumele uzithibe ukhangele lo oyabe uthandana laye njengodade wenu kumbe njengomfo wenu okwesibili ilizwi kankulunkulu lithi lona vele wona umtshado ungcwele kutsho ukuthi nxa kuyiwe emacansini uNkulunkulu wakubekela kube yinto eyenziwa emtshadweni ayisonto kumele yenziwe ngaphandle komtshado yikho sibona ukuthi yonke into leyenziwa ngaphandle komtshado kuba lo dubo undubo ezinenye sokusiba lo mntwana sokusiba lesisu abantu bengalungisanga kuhle izinto sasibone kuzothiwa naye kulo mntwana otholakele elahliwe umama kumbeke etoilet wabaleka ngobomtshiye egodini ngobomtshiye ngaphandle kwegedi lechurchi kutsho ukuthi ngabantu ababe sebenze ezinye izinto ongamelanga bazenze isikhathi singafiki ibhayibhile ithi yonke into lesikhathi sayo kulesikhathi sokuchada kulesikhathi sonesi sokuba lithandane lingatshadi kulezinto ezenziwa ngaphandle komtshato lezinto okumele zenziwe phakathi komtshato. UNkulunkulu lenhloso ngomtshato ukuba umtshato ungcwele njalo umtshato kumele uhlonitshwe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu kuba basize. Nkulunkulu wami, ilizwi lakho liqondise, ilizwi lakho libe yilo eliba isibane esibakhanyiselayo kulabo abasafuna ukutshata bethandana. Bancede Nkulunkulu wami babasigcine beze bethatha umtshato ongcwele oyisibusiso kumuli, oyisimusiso ezigabeni zonke lasebandleni lakho. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathina lokusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanjo sedulela okwenzakale namuhla eZimbabwe.
Nazi impumelelo yemidlalo yenguqu esigaba seCastlelaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leDynamo linqotshwe nge-1 kanyanga leNgezi Platinum Stars, kuthi iqembu leBulawayo Chiefs litshayele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga, ikanti iqembu leTriangle United linqobe leHerentals nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe elisendaweni yesithathu kumncintiswano we-ICC T20 World Cup Qualifier ngemva kokunqoba elikwenze eThailand ngamaranzi ayisikhombisa namhla emini. Iqembu leZimbabwe libe lamaranzi angu-118 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha, kuthi eleThailand lona lenelise ukubuthelela amaranzi angu-111 lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Kusenjalo uSidney Green owayengumdlali wencindi okwamanje osengumqeqeshi womdlalo lo uzama ukulolonga abashazi eziwayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Atsa Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala efamona kobulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Makalisi boxing nile, I think 11. Dala labafana sikhomba udlala. Ngase journey army. Manje, ngase journey army abangani bami batshele omkhulu weLuwelan Barracks. Kuthi kulo thomo sebrade kuthiwa nguGreen bathi mbise la bamtata bahambise eLuwelan Barracks aqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengaphuma udlala lam and babe disama ama rugby player ama giant amakhiwo but trying one not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take the professor Ringo Starr. Yeah. All kid power in them. I should train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Tolo fighter, Michael Papala, kid power. I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba seheavyweight elizweni uThamsa Ngqadube.
Uthamo yangazi, yes. Uthamo wabuya funa amathithi futhi ngimtshele. Manje wabuya, wathi ebuya, kanti ubuya efuna ukutshaya isparring nam. Manje ngathi kahle ngifundise umfana iboxing, you know. Ngamfundisa iboxing.
Intatheli zindaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake badlala umdlalo wenqindi bephenduka kuwo bephatheka kunhlelo zokuvuselela.
Kuhle ukubona abadlali bomdlalo wezenqindi abakudala abama-1980 abanjengabo Sydney Green bephenduka sebengabalolonga abafana abancane beqhuba phambili imbali yeqembu lalilodumo okwakuthiwa Young Arts elaprojusa abadlali abanengi abayibo ababe uphethe umdlalo kusigaba seMathebeleleni nama-1980s. Uselabafana abambalwa walaba esingathi ngabazukulu abesikaradini. Kuhle ukubona umdlalo kungasiwo wabansundu kuphela kodwa kuleminye imihlobo. kakube phambili ngomsebenzi wakho omuhle.
Iqembu leYoung Arts Boxing Academy belingelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano wengqindi yoqhutshelwa kobulawayo ngomgqibelo obubizwa ngokuthi yi-National Boxing Championship. Umzukulu kaGreen uJayden Joseph ngomunye wabadlali obekumele laye adlale, kodwa lo obekumele adlale laye wesabile ukungena enkundleni. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Ngibingeleli kuni nonke balalela bahle. Sakazwana omuhle lo bulisa ngqubile okwamthi mkhulu. Ngiphuma lapha enyatshe emngcolweni wenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami support isuka kumina, ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi linginikeze support. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ungaya laphana nakufacebook uthi ukuguluva wesintu music, uyangithola naku-Instagram nakho ngathi ukuguluva wesintu music uyangithola, uye naku-YouTube futhi uyangithola futhi nakhona. Yangithola ngoqhubile wakwamthi mkhulu. Bengicela nami bafowethu nanibodade kini nonke nje, bengicela i-support ukuthi nami ningisupport, ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu jaha lekhaya, sikufisela inhlanhla khonapho ke ngokuluva wesintu. Singagqiba uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York kwelemelika izolo bathi kukhanya ngani uzwile izikhalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bayakusola kakhulu lokhu okwenziwe libandla le-CCC abalandeli bebandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa emigwaqweni kumbe zikhalale imisebenzi nxa iholo labo lingakhutshulwanga nguhulumende weZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.